Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechipiri gumi guru 29 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mweza kukesha zvive kuti izvo inflation vakura kwete asi kuti munhu ongari mari yake mubank unogona kudhirowa otora iri cash kana kuti aite matransfers kana kuti aite maplus money kauda.
Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti richaisa mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga munyika.
Kuzo kwemafuta epetrol kunoshungurudza zvikuru sei kunyaya takatarisa kuti zvinhu zvisvike kwazvinenge zvichienda panoda kuti zvinge zvichiitwa nemafuta iwayo epetrol nedizeri uye iko zvino kuti zvigadzirwe nekuda kwekushomeka kwemagetsi zvinoda futi petrol nedizeri saka zvinoreva kuti zvinhu zvichakwira mutengo.
Mutengo wemafuta edzimotokari unokwira zvakare rondo runo nezvikamu zvinoita 12 kubva muzana. Muka dzofa nekushaya mvura nechikafu kuhange National Park. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razivisa kuti richadhinda mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga serimwe rematano ariri kutora mukugadzirisa nyaya yekushomeka kwemari munyika pamwe nekugadzirisa zvinhu mumabhanga nemisika yemari. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Gavhuna webhanga iri zvakare varisa chigaro vekomiti yebhanga iri inoona nezvekufambiswa kwemari yemonetary policy committee Dr. John Manguja vati mari iyi inosanganisira madhora maviri emakoini nemadhora mashanu ebepa ichange yave mumabhanga mukati memasvondo maviri ari kutevera. Vachitaura mushure memusangano wekutanga wemonetary policy committee vamanguja vati komiti yavo haisi kufara kuti mumabhanga muna mari inokwanira munhu wese ndo saka vatora danho rekunza mari itsva.
Kunza mari itsva kuma banks kuti yosangana mwechete nema bond notes zvinofamba zvangofanana ikara yacho yese chekuti panga pakanzi bond panga pakasa bond panga vakamwezi pakugura chete zvakasa otherwise tisi mari kuma banks yemacoins ma $2 mapeni paper nema $5.
Vamanguja vativo vari kuwedzera mari pamusika wemari yekunze kana kuti interbank market vachiti matano aya achaderedza mitengo yezvinhu.
Kuwedza kukesha zvive kuti izvo inflation vakura kwete asi kuti munhu ongari mari yake mubank unogona kudhirowa otora iri cash kana kuti aite matransfers kana kuti aite maplus money kauda kuti micro cash. Izvi zvakanaka nekuti izvo maprivhesi anobva adzikawo pasi zvino kuti amwani anhaiti basa kutengesa chii mari izvi MPC yaichitumwa zvikona izvozvo. Chechipii chabudemomo ndechekuti izvo tirokuti mainterbank market yedu afambe zvakanaka zvava izvo kuti tirokuti tiise mari yeforeign currency kumabanks tirotengesa kumabanks at auction price kutokuti zvii zvava zvakanaka kumabanks ko.
Vamanguja vativo pane mari yakawanda isina zvairi kushandiswa yakangogara mumabhanga uye komiti yavo yatora danho rekuti mari iyi ichishandiswa pakurima pamwe nekugadzira zvinhu kuti upfumi hwenyika husimukire.
Mari iyoyo tirekuti tiite reuse it musystem kuti ende kumaagriculture redistribution with that money kwa agriculture ni kuma product sector of the economy. So kuti nyika isumukire ndokuti tiite producing. Chisipo munyikandi munyaka muno I confidence levels are low, ne production is low. So zvinzo zvoti zvakata low, it means that nyika haisumbi zvakanaka. Saka tishande ze MPC se bank kuri Zimbabwe kuti basane nyika yese Zimbabwe kuti kudzire upfumi wenyika yeZimbabwe.
Vaindira mberi vachiti pamari yose iri mumabhanga munyika mabhiriyoni 10 nemapfumbamwe emadhora, makambani makuma shanu chete ndiwa nezvikamu makuma shanu kubva muzana zvemari iyi. Munguva pfupi yapfuura RBZ yakavhara maaccounts yemakambani akaita seSakunda, Croco neAccess Finance achinzi aishandisa mari zvisina tsarukano uye aifungidzirwa kuti ndiwa aiita zvekutenga nekutengesa mari pamusika mutema. Sachigaro vesangano rinomirira mabhanga munyika reBankers Association of Zimbabwe vawebisa rusere vati semaonero avo manitase.
Tatanga zvakanaka nekuti nyika yese yakuona kuti Monetary Policy Committee yakushanda neReserve Bank yedu ichishanda nevamwe maadvisors vari kuPAC ichishanda nebe kuitira kuti tiite chinangwa chimwe chete chekuti tigadzirise nyika yedu panyaya production. Production agriculture, production my industry, and production my services. And hazvisi chinhu chinongogona kuitwa mangwana, chichatora nguva shoma zvigadziriswa.
Vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho rekuwedzera mari mumabhanga rakanaka chose sezvo vanhu vange vatambura nekutengeserwa mari nemakoronyera. Vaendera mberi vachiti zvakakosha kuti bhanga guru renyika ritore matano anoshayisa makoronyera anotengesa mari mukana wekuramba achiomesera vanhu. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti nyika inofanirwa kungwarira kuti munyika musawanzwe kana kudhindwa mari inodarika upfumi hwenyika sezvo izvi zvichikonzera kuparara zvakanyanya kwesimba remari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority razivisa nezvekukwira zvakare kwemutengo wemafuta edzimotokari rwendo runo nezvikamu zvinoita 12 kubva muzana. Izvi zvasiya rita remafuta epetro rave kutengeswa nemadhora 16 ane masendi 11.5 richibva pamadhora 14 ane masendi 10.5. Dizili rakwirawo mutengo kubva pamadhora 15 ane masendi 64 kuenda pamadhora 10 ane masendi 40 parita. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kukwira kwemutengo wemafuta ekufambisa uku kunorevawo kuti mitengo yezvinhu zvose ichakwirawo, izvo zvicharemera veruzhinji.
Kukwidzwa kwemafuta epetro kunoshungurudza zvikuru sei, kunyaya takatarisa kuti zvinhu zvisvike kwazvinenge zvichienda panoda kuti zvinge zvichiitswa nemafuta iwayo epetro nedizel. Uye iko zvino kuti zvigadzirwe nekuda kwekushomeka kwemagetsi zvinoda futi petro nedizel, saka zvinoreva kuti zvinhu zvichakwira mutengo. Asi kana nda kutaranise kuti muzvimavhiki zvapera iyo zera Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakatanga kuti vari kure nepetrol nedizel vanenge vakubhadhara mari yakawanda. Indaiva kubhinga vhiki yapera, saka ndinofungidzira kuti mitengo yaikoko inenge yatowedzera zvisingaiti pamwe dizel rato kuma $19, petrol yakuma $17-18. Saka zvichireva kuti vari kurewo nemaguta vachanyanya kuomerwa zvikuru nekukwira.
Zvii zvikuru zviri kunyanyaita kuti mafuta aya aramba achikwira, tiona kuti pamwedzi pega pega ari kukwira katatu kana kana?
Inyaya yekuteera dhora rekuAmerica rakanzi harifani kunge richishandiswa kutengeseranwa munyika munomu. Mafuta aya anotengwa nemari dzekunze kwenyika. Vanotengesa mafuta vakanzi vachiendawo pamusika kunotenga ipapo mafuta. Saka inyaya dzekuteera dhora rekuAmerica kwozoitawo kuti mitero yamafuta yatingati yefuel iri muno, mafuel taxes ari muno, akawandisawo zvekuti ndiwo amwe anokonzera kuti mitengo ukwire zvisina maturo.
Tinoona kuti panokwira mitengo yemafuta edzimotokari zvinhu zvakawanda munyika zvinokwirawo. Zvii zvamungatarisira kuti zvingashandukawo mitengo nekuda kwekwira kwemafuta uku?
zvizhinji zvinoshandiswa navanhu mukugara kwavo kwezuva nezuva. Zvinotangira pamichovha inoendesa vanhu kumabasa, zvinotangira pachikafu chinodyiwa navanhu, uyezve nezvimwe zvinoshandiswa navanhu mukugara kwavo zvichawedzera mutengo. Saka tinotarisirawo kuti michovha inoendesa vanhu kumabasa inenge yawedzera mutengo. Tinotarisirawo kuti zvinhu zvakaita sana chingwa nezvimwewo zvinogadzirwa kuindastri zvinenge zvawedzerwa mutengo, nekuti indastri yacho iri kushanda nepeturu nedhiziri, nekuti hakuna magetsi.
Kukwidzwa kwemitengo yemafuta uku tingaona here kuchibatsirawo kurerutsa dambudziko remafuta?
Dambudziko remafuta harirerutswe nekukwira kwaari kuita, nekuti chinhu chiri kutonetsa chaiko chaiko ndechekuti makwidzirwo ari kuitwa mutengo uyu, kana kuti makontrolerwo ari kuitwa mutengo wefuel, ndiwo ari kutoita kuti mafuta anga achishayika.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzemhuka reAdvocates for Earth rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa mhuka dzesango nesangano nehurumende panguva yemhuka dziri kufa nenzara pamwe nekushayikwa kwemvura. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mutungamiriri wesangano reAdvocates for Earth Valentine Tinashe Chisaira vaudza vatori venhau nhasi kuti sangano ravo harisi kufara nemararamiro ari kuita mhuka zvikuru sekuhwange National Park, uko kwavanoti mhuka dzakawanda dziri kufa nenzara pamwe nenyota zvakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura gore rino kubudikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. VaChisaira vati havasi kufara kuti magweta avo pamwe nevesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzemhuka kuti dzisaitirwa utsinye reZimbabwe National Society for the Prevention of Cruelty to Animals vakarambidzwa nebazi rehurumende reZimparks svondo rapera kuongorora mararamiro ari kuita mhuka kuhwange National Park.
Dambudziko zhinji ratiri kutarisana naro nderekuti mazuva ano ekushayikwa kwemvura, ekushayikwa kwechikafu especially zvinokanganisa vanhu, zviri kukanganisawo mhuka especially dziri mumanational parks. Pedzezvo pane nyaya yekuti yemabatirwo ari kuitwa mhuka nemapoka kana kuti masangano ehurumende anofanirwa kunge achichengetedza mhuka idzi dzakaita sana Zimbabwe.
Nekuda kwekufa nenzara kwavanoti kuri kuita mhuka, VaChisaira vanoti vave kuronga kufamba kubva kuHarare kuenda kuhwange vachipemha mari ichashandiswa mukutengera mhuka idzi dziri kufa chikafu.
Isusu sesangano rinoona nezvekodzero dzemhuka tatakaronga kuita kufamba tichidzidzisa vanhu pamusoro pemhuka dzedu nematambudziko adziri kutarisana navo, uyezve tichitiraya kutsvagawo mari kana kuti chikafu chinokwanisa kupiwa mhuka idzi.
Kunyange hazvo vasina kutipa huwandu hwakati tsvikiti, VaChisaira vati mhuka dzafa kuhwange nedzimwe nzvimbo dzawanda zvikuru kubudikidza nekushaya chokudya pamwe nemvura yokunwa. VaChisaira vanoti mhuka dziri kutadza kugara zvakanaka mune dzimwe nzvimbo dzinochengeterwa mhuka kubudikidza nemabasa ari kuitwa nevanhu anosanganisira kucherwa kwezvicherwa.
Mashandiro atiri kuita sesangano rinoona nezve kodzero dzemhuka nedzenharaunda tiri kuona kuti kuarea yakaita sehwange kuri kuzara vatinoti vaya vanochera marasha macoal miners vari kupinda makore apfuura vari kuita vachiwanda kupinda kwavari kuita munzvimbo yenational park. Pari zvino sesangano tindori necomplaint yatakatowana kubva kune community parimwe dunhu riri kuVictoria Falls panyaya dzevanhu vari kuchera ko vari kukanganisa even nzvimbo dzavo dzeufuru vatoti magrazing areas pachirungu. Saka ya nyaya dzeshwari dzevanhu vari kuchera ko dziri kukanganisa mhuka, dziri kukanganisa even vagari vari munzvimbo dzakatenderedza Zambezi Valley nekunana wange.
Zvichakadai, imwe nyanzvi inoongorora nyaya dzemhuka vaEvans Ndadzungira vatiwo havasi kufara nekutengeswa kuri kuitwa nzou dzichiri diki nehurumende kunyika dzakaita seChina vachiti mhuka idzi dzine mukana wekufa kana dzinge dzaenda kunyika idzi.
Hurumende yakatengesa mababy elephants kuendesa kuChina, asi isusu sesangano redu taita utakurudzo zedu handiti taona takana kuti zera remaelephants ayo achiri madoko zvekuti akatransferwa kubva muZimbabwe kuno nedzimwe nyika, survival yavo inonetsa. Asi iyo veZimbabwe National Parks vakati iyo asi mababy elephants they are sub adults, ndipo pakazoenda vanhu veSPCA vachida kunoassessa the condition yemaelephants acho. That's when they were what people vakarambidzwa ita sei access kuti vaone zvakaita. Sanopa itwa kuti transparency hapana kuti mabebe elephants akaenda here kana kuti che masabandos aitaurwa nevanhu vechi Zimparks. So ndopa nenyaya yedu yekuti maissues akadaro anofanira kuva ari transparent kuma stakeholders ese ari involved nyaya dzemhuka, sezvikaita savanhu SPCA ndo vanoona nezvemararamiro emhuka ende vakaramidza kuti vaone kuzondovandira zvekodzero dzemhuka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZimparks sezvo mutauriri wesangano iri vatinashe farao vati vari kunze kwenyika. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekushanyurwa kwenyika vasimangaliso Ndlovu pamwe negurukota rinoona nezvemigodhi vaWinston Chitando kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Wange National Park ine zvuru nezvuru zvemhuka dzemhando dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon yaisa vashandi vanonunura munguva yenjodzi pamwe nemauto ayo kuti vatsvage vanhu mudzimba dzakaparadzwa nemafasha memvura zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda izvo zvakakonzera kuondomoka kwepasi. Izvi zvakasiya vanhu vangangosvika 10 nevatatu vafa. Bato riri kutonga muChina reCommunist Party ratanga musangano waro wanga vakamirirwa kwenguva ndefu weFourth Plenum. Musangano uyu unoitwa kwemazuva mana uye uri kutarisirwa kudzika shanduko dzakakomba dzichashandiswa kwemakore akawanda achatevera uye kuziya nyaya dzinobata Hong Kong nehondo yekutengeserana iri pakati peChina neAmerica kwemakore maviri. Mutungamiri wehurumende yeLebanon vaSaad al-Hariri avari pano mwananzombe munyaya dzezvematongerwo enyika vazivisa nhasi zvekusiya kwavo basa. Izvi zvaitika mushure memasvondo maviri ekuratidzira kusati kwamboonekwa kwevanhu vari kuda shanduko mune zvematongerwo enyika. Apo dambudziko reupfumi roramba richinetsa, vashandi, vashandirwi pamwe nehurumende vave kuwirirana kuti nhaurirano chete ndo dzingakwanise kupedza mamwe matambudziko aya. Gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vanoti vari kuronga musangano weTripartite Negotiating Forum uyo unounza masangano matatu aya pamwe chete kuti patangwe nhaurirano. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Dr. Nzenza vanoti zvichitevera matambudziko atarisana nevashandi zvikuru panyaya dzemihoro vaona zvakakosha kuti paitwe musangano weTNF mwedzi uno.
Tine yatinoti Tripartite Negotiating Forum iyo yakaapurovwa ikasainwa naPresident musi wa5 June gore rino. Iri bato inyowani asi kubva kutanga kwaraiswa ranga richiri kumboronga kuti vanomiririra vashandi ndevapi, vanomiririra varidzi vemabhizinesi ndevapi, nevanomiririra government ndevapi. Anenge achicheya iyo yatinoti Tripartite Negotiating Forum ndini ndinoicheya. Uyu musangano uyu uri kutoitwa musi muna November muno kuti tigare pamwe chete tese tiri patebho imwe chete kuti zvechokwadi kana zvinhu zviri kuramba zvichingokwira kudai zvodzika sei. Uyu musangano uyu uri kutoitwa musi muna November muno.
Kunyange hazvo Dr. Nzenza vari kuti vakatotumira matsamba ekukoka vashandi nevashandirwi musangano uyu. Masangano akaita seMCOS, Zimbabwe National Chamber of Commerce neZCTU anoti haasati awana matsamba aya. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vane zvakawanda zvavanoda kuti zvizeiwe musangano uyu kana waitwa.
Nyaya yemasalaries, nyaya yemutengo yezvinhu tiri pakati pekuomerwa sevashandi, saka tiri kutarisira kuti ndiyo nyaya inofanira kuva iri pamudariro wekutanga. Taona hurumende ichingoishuwa mutemo kana kuti mapolicies asina kumbozirawo ya kuTNF. tirikuona ma special instrument anongounzwa na minister we finance nguva zuva nezuva. Tutarisira kuti ndiyo nyaya inofanira kutouya kuti izvozvo zviri kuaspecta upenyu hwedu, asi zvinongoita zvisina kutaurirwa sei. Zvinoda kunzwisisa.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanotiwo vashandirwi vane zvakawanda zvavanoda kuti zvipinde mudariro.
Isu zvatinofungiri zvakakosha ndezvenyaya dzeupfumi, nokuti zvinhu zvedu hazvisi kufamba zvakanaka muekonomi umu. Tiri kuona kuti hatisi kuita progress. Pane some policy interventions dzakaitwa naminister of finance, vachipromisa kuti zvinhu zvichazenge zvakanaka. Ndichitarisira kubva kunana ndofunga kunana July zvichiuya kuno kumberi kuna October, asi hatisi kuona chiri kuratidza kuti chiri kuimprova. Tikatarisa mafundamentals atingati akakosha, hatisi kuona improvement. Tikatarisa exchange rate iri kuramba ichidonha. Tikatarisa inflation, tikatarisa nyaya dzemagesi munyika, fuel hakuna, mvura hakuna. Saka zvinhu zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hunge huchienderera mberi huchifaya hazvina kumira zvakanaka. Saka hatisi kunyatsoona progress. Saka tinoda kudiscussa kuti chii chingaitwa kuti tione progress munyaya dzeupfumi hwenyika idzodzi, kuti tiise musoro pamwe chete, government, business nemalabor union.
Vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanotiwo musangano weTNF panguva ino unogona kupomodza kusawirirana kuri munyika.
Zvakakosha nokuti vanhu ivava ndo vanoongorora nezveikonomi yose zvevo. Saka vakakosha kuti vagare pasi vachitaurirana nguva nenguva. Pane paitika matambudziko akaita sei, kana vari vanhu vanoda kubudirana pachena, uyezve vane unango hwekuti nyika iinde mberi, vasiri vanhu vanoda kungoti dei side rangu rabudirira revamwe richidonha.
Nyaya iyi iri kuuya apo vashandi vakawanda vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Sangano reZimbabwe Statistics Agents kana kuti ZimStat rinotiwo muna Gunyana mhuri ine vanhu vashanu yainge yave kuda mari inosvika pamadhora mazana masere nemakumi masere nematatu kuti ikwanise kurarama. Asi nekukwira kwezvinhu zvinosanganisira magetsi, mafuta ekufambisa dzimotokari, zvekudya nezvimwe, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari inodiwa nemhuri ine vana vashanu yatowedzera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dziri kuyambira nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Zimbabwe, Eswatini, Madagascar, Malawi, Botswana, Zambia, Mozambique, South Africa neNamibia kuti kwemazuva mashanu anotevera dzimwe nzvimbo munyika idzi dzichange dzichipisa zvakanyanya. Nzvimbo idzi dziri kutarisirwa kupisa zviri pakati pe30 degrees Celsius ne35 degrees Celsius. Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru mubazi rezvamamiriro ekunze Remet Department vatichi Zinyemba kuti tinzwe zviri kuitika.
Tange tichiona iyo yatinoti kupisa kwakanyanyisa uku kunonzi pachirumbi heat wave. Taona zvakare kuti muongororo yedu matemperatures anga akakwira chaizvo kunzvimbo dzakati pararirei. Asi tiri ipapo tikade kuti musi wechipiri kusvika musi wechitatu tinotarisira kuti kuchaita kuti matemperature yedu kana kuti kupisa yako kuti bererei kunyanyanyanya nzvimbo dzakafanana nemafanana maTebelere and South, nekunana Masingoko, nekunana Bulawayo Metropolitan Province. Tikutarisa kuti basi matemperature zvedu achati decay.
Ko vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kubva kuzuva iri?
Kumwa mvura yakawanda. Izvi zvinobatsira kuti muviri unge uchiita mvura iyi. Hatinoziva kuti kana kuchipisa kudai so tinoita dikika chaizvo, asi ukaramba uchimwa mvura zvinobatsira kuti miri kuti tonhorere zvishomanana. Zvakare tinokurudzira kuti vanhu vapfeke mbatya dzinenge dzakarerukira, kunyanyanyanya dzinenge dziri chena dziya idzi dzinobatsira kudzivirira kupisa. Tinokurudzira zvakare kuti vanhu vapfeke nguwani dzakakura izvozvo zvinobatsira pakudzivirira pazuva iri rinenge richipisa kudai so nokugarawo kana zvichikwanisika mubvute nekushandisa aya atinoti maamburera izvozvo zvinokurudzirwa chaizvo musaragire vana vachitamba kunyanyanyanya masikati kubva patingati pane zuva ripaya patinenge rakurova nhongonya kusvika kunana 3 o'clock musanyanya kuregera vana vachitamba panze nekuti ipapo zuva ndo parinenge richinyanya kupisa saka tinozoona kuti izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti vanhu varasikirwe nemvura yemumuviri iye zvinozokonzeresa zvimwe zvirwere zvinoda kupindirana nekupisa kunenge kuchiitika
asi chii chaizvo chiri kupa kuti kuite zuva rakadai iko kunyika dzekuchamhembe kuafrica tichitarisawo nemuzimbabwe
chokwadi chaizvo chandingade kutaura tinoona kuti mazuva anotaa kungotaura kuti climate change ndo climate change kana kuti izvozvi zvino zvinenge zvichikonzeredzwa neclimate change kazhinji kazhinji kana vanhu tichitaura nezveclimate change vanenge vachingozvingonzi haiwa vanhu vari kungotaurawo asi tinozozviona kuburikidza nokupisa kunenge kuchiitikako zvakarewo nokuti kana kuti mvura yakunayawo kazhinji kazhinji unozoona mvura ichiine ukasha mugirikeni zviya zvokuti nokune zvivhura mahwe nokurohwa mheni izvozvo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichikonzeredzwa neclimate change
mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze remet department vatich zinyemba vachitaura vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu pafacebook page yedu yevoa shona nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika
tabet kuZimbabwe kuno kukuru kunyanya zuva rati kuvadza vedu vehati pamahwani
saka zviri kutaura vazinyemba izvi ichokwadi
ichokwadi zvisingaiti mumba hamusi kugarika mukutorwadza totsva kuti kwakutodoka so tichatange ticharara panze kuri kupisa zvakanyanya izvi ndani 2 days musoro wangu uri kurwadza uku ndiri kuchaya futi zvakaoma
saka mamboedza here kuti muende kuna chiremba kana kuti zvakamira sei
kuna chiremba uku machiremba chosiva pari isu tipadhuzede nepari hapana machiremba ukangosvika kungosvika pasina vanhu saka tangota zvengozvirapotega chingocheka zvimalovhela toonwa nekunombe yakawanda zvinhu zvandangoita so kuno kumosquito yawanda futi zvisingaite inini hangu ndiri muHarare nomwe sekuru wangu anambobhotora navarukaroi vari kuti kuri kupisa zvisingaita ndakutoona kugara kurwizi kozi kumba hakuchagarike tango tikangomukawo tonotakura maplesi yedu takutoenda kurwizi kozani kwanyanyisa zvisingaite
hallo makadi henyu sister
aiwa tiri wadi makadi iko ikoko
asi takanaka tiri kuno kupolokwane kusouth africa uku
kusouth africa kwakamira sei pamusoro pekupisa kuri kuita kunzou
kupisa kuri kupisa stereki zvekutoti zuro nanhasi hawedha yacho haisi kukana kutomboita ndinoda kukurukura nezveupfumi hwenyika yedu zvokwadi hazvina kumira zvakanaka
taurai tinzwa
ndinotongoona sokuti komiti yavabiti yekuongororayo ichabudisa zvinhu zvakawanda zvisingabviri because mari dziri kushayikwa nenyika imari dziri kubuda dzeinstead yekuti vatinge even mabhandeji chacho ekuzvipatara haukwanisi kana kutenga but just imagine kuti someone can hire jet yeka kuti 4 million for just a single trip but hamuna kana bhandeji zvikoro zvina kana even textbook aro kana one but vanonge vachiwesta mari
muri kutaura namukoma Agius Muvindi vari kucape town mukatarisa nyaya yanyanya kushata munyika medu inhau yeuori nezuro ndaiona vabiti varimo vachitaura maringe nenyaya yeuori ndakanyatsokuona kuti zveshuwa haisi nyaya yemasanctions yavo hondomora upfumi hwenyika yedu inyaya yeuori
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi bhanga guru renyika rinozivisa kuti richaisa mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga emunyika mutengo wemafuta edzimotokari unokwira zvakare rwendo runo nezvikamu zvinoita 10 kubva muzana tabatashuka kuma gume chirongwa chedu cha nasi anakuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya mina Chris Gande.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 29/4/2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
falo umuntu lokho efaka isigamba phezu kwebhugu elilokhu lidabuka, liyadabuka uyakhava futhi liyadabuka. Angiboni ukuthi iformula yabo yoba laba abantu bazama ukwenza isimanga kunathi yimiraki, but bayakwazi nabo ukuthi ama-principle awemali economics vele awalungiswanga.
Uhulumende ubikwa eza kwethula imali entsha eyisilinganiso sama $2, $5 leyamatshe eyama-bond coins kumaviki amabili azayo.
Kwi-YouTube leyi ya-affecta kakhulu abantwana besikolo njalo nge-problem lesilawo yamanzi. Khathesi akulala manzi, so abantwana besikolo kuyamele ukuthi bebone i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kutshisa kube la manzi, amanzi angahluphi uzethi ungagcina sifentelwa ngabantwana lapha esikolo.
Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela leZimbabwe aqhubeka ehlaselwa isikhudumezi esithiwa i-U2F ngesilungu. Indlovu ziqhubeka zisifa endaweni egcinelwa inyamazana zendle wange-National Park ngenxa yokuswela amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Usibalukhulu webhanga lesizwe i-Reserve Bank umnumzana John Manguja uthi uhulumende uza kwethula imali entsha eyisilinganiso sama $2, $5 leyamatshe eyama-bond coins kumaviki amabili azayo ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwemali elizweni. Uthe imali le entsha izasetshenziswa ndawonye leyama-bond notes njalo ibhanga lakhe lizaletha enye eyisilinganiso esiphezulu ngokuya kwesikhathi. Umnumzana Manguja ubekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare lamhlanje ngemva komhlangano le-Committee ye-Monetary Policy. Uthe abantu sebezenelisa ukuthola imali ethe xaxa emabhanga njalo lo mkambo wensitha uzatshabalala ngenxa yaleli nyathelo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Falo umuntu lokho efaka isigamba phezu kwebhugu elilokhu lidabuka, liyadabuka uyakhava futhi liyadabuka. Angiboni ukuthi iformula yabo yoba laba abantu bazama ukwenza isimanga kunathi yimiraki, but bayakwazi nabo ukuthi ama-principle awemali economics vele awalungiswanga. Kule bhesi kule cansi eliyabe lifakelwe indlela lendlalo lendlalo ngaphansi ukuze kwenelise ukuthi kube khona ukuze yakhwa phezu kwalo. Hhayi ukuthi ngiphonge ufisa ukuthi ngoba utshintshe lokhu sokuzatshintsha lokhu, no. Akusezokusizeleyabona kuyenzeka nje ukuthi nge-one week, 2 weeks abantu laba abe-private market bahlakaniphe kakhulu okwezikuthi i-government. So ungaphumuke kule kwisayidi bona baphuma bede ba-finda futhi enye formula yokuthi imali le igcinisize bona. So angiboni mina imilazi yangibona, angazi mhlawumbe ukuthi abayi-explain nje bayi-chainja befihle umphini. Ngiyakubona kakuhle ukuthi sebekwenzeka ningi lokhu, batshintshe bethi la, batshintshe bethi la, batshintshe bethi la, kwehlule all the same. And kwakube mkondo omuhle ukuthi ukhithwe i-US, but because ngoba i-US into yadiyenza ukuthi benze izinto zeZimbabwe zidule, i-United States isinaefuna ukuthenga ulutho ingathenge eZimbabwe. So akusela ama-export, ingathenge eZimbabwe ngoba kuyofana ukuthi ithenge kubo okudura khona. Iqinise yathenga eNamibia ngoba i-rate labo lelo eNamibia lingafanani. So lezi mali zekulezi ezingane lezi kulokhu sizama ukuthi sizifose zirenkani, angiboni leyo zizosiza ulutho.
Kuyini manje kuzayenza yehlule limali? Kungani ingasoze iqede uhlupho lokusilela?
Isilinganiso semali ovalemali ayidetemenwayo kufisa kwegovernment. Kunezinto ezingena khonapho ezifanana ne-politics, ezifana nama-product eziningi ezinjengazenezo. Bona I think balokhu bezitela lokhu ukuthi mhlawumbe kusasa i-politics izalunga bezokushithi all of it. Okwamanje bakhava ngezigamba nje. Iyaphela le mali wethu iyafuna bekafuni ngoba akuyingaye lokhu. Kuya ngokuthi ama-principles a-economics ahambelana ne-inflation ne-product ethengiswayo alungisiwe yini.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethe ecubungula ezombusazo, bexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talks tholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ukugoqela eleZimbabwe yaqhubeka ehlaselwe isikhudumezi esikhangelelwe ukuba khona ize iyephela linyanga. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umanyano wamazwe awe-SADC wethule umbiko wokuxwayisa uZulu ukuthi azivikele ukutshiswa lilanga kanye lokuhlala enatha amanzi ahlanzekileyo ukuze azivikele emikhuhlaneni engalethwa yikutshisa lokhu. Umnumzana Semphilisiwe Makhanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi wesabela ukuthi ukutshisa lokhu kungaletha imikhuhlane ebantwini.
Iyithwevu izaletha imikhuhlane eminingi ngoba abaningi when it comes to ukutshisa khona kuba expose emikhuhlaneni eminingi, njengokuthi omunye akwanisa ukuthi ephuma umula, abanye nje general umzimba uba weak, uyoswela amandla. Njengami let's speak for example, mina ngisebenze ebakery, it will be hot in the first place. Ama-temperatures asebakery wona aphezulu, so ngizela-ke lo mkhathi wona ngokwawo kuba wesi njalo kugalisa ukuthi umuntu khonapho ebe neminye imikhuhlane.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Chris Nyathi uthi lolu dubo soludube lwahlangana lolwamanzi.
Yabona ukutshisa lokhu i-twelve leyi ya-affecta kakhulu abantwana besikolo, njalo nge-problem lesilawo yamanzi khathesi akulala manzi. So abantwana besikolo kuyamele ukuthi bebone i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kutshisa kube la manzi, amanzi angahluphi ukuze kungagcina isifentela ngabantwana lapha esikolo.
Omunye wamakhosikazi akoBulawayo uLinda Mpofu uthi kunje
usenoba iporridge ibumbe irayisi uyathi akukhuphe konke ukudla abe ekudlile. Ngimhambise ekliniki bathi ngimuphe amanzi alethukela lesawudo. Bengizitshela ukuthi baza ngipha aba abadala besithi ukutshisa yikho okuletha izulu. Lokhu ukutshisa sokusithwalisa nzima. Themba ukuthi izulu lizaphansi ukubuya.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Nolin Mafu uthi laloba ukutshisa kuletha imikhuhlane, sebenethemba lokuthi izulu mhlawumbe lizakuna lonyaka.
Ukutshisa kuyasiafekta kakhulu ngendaba yokuthi kadesi abantwana abaningi bayaphuma amasikuvu, amanye ayaphuma ubomvu, amanye akhona ayagcwala umzimba wonke ngendaba yokutshisa. Ukutshisa kuyasiafekta thina abantu abadala ngendaba yokuthi lokhu iinyawo zethu ziyavuvuka ngomzimba uyavuvuka ngendaba yokutshisa. Khona kutshisa kangaka sikhangelele ukuthi izulu liyabuya, izulu eliningi ngendaba yanaleyo kutshisa. Nxa kungatshisanga kakhulu kuyabe kungelazulu. And kathesi siyabonga uNkulunkulu nxa kutshisa, so kuyasiafekta kodwa kungcono ngoba siyabona ukuthi izulu liyabuya.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngokuthi leso sigudumezi sibuye lemikhuhlane eminingi ikakhulu ebantwaneni kanye labadala okuhle kwaqondana lodubo lokusilela kwamanzi. Abanye ngabathi lokhu kuthembisa ukuba izulu lizakuna kuhle lonyaka. Amazwe agoqela iZimbabwe, iMozambique, iBotswana, iDRC, iAngola neleMalawi ahlaselwe yilesi sigudumezi sama-degrees aphakathi kwamachumi amathathu lamahlanu kusiya kwangamachumi edlula amane i-35 to 40 degrees Celsius. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Zulu.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje ingcwethi yezilwela ilungelo lenyamazana yenhlanganiso ye-Advocates for Earth ziveza ukukhathazeka ngesimo sendlala esiselizweni esibangelwayo kuguquka komkhathi osekuphazamisa impilakahle lenhlalakahle yabantu lenyamazana zendle. Sikhuluma nje kubikwa sekufe indlovu ezingamachumi amahlanu lanhlanu 55 endaweni egcinelwa inyamazana zendle eyeWange National Park. Okunengasikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba.
Lezi ngcwethi zithi okunye okwenza lolu duko lukhule yikuqheliswa kwendawo enjiwa amalahle sezinciphisa lapho kumele inyamazana zithole amanzi osekusenza iningi lazo zibulawe liphango. Enye yalezi ngcwethi oligqwetha eliphatheke kumsebenzi wokulondolozwa kwenyamazana zendle enhlanganisweni ye-Solidarity for Environmental Justice, uMnumzana Lenin Tinashe Chisaira ulandisa kabanzi ngodubo oluseWange National Park.
We are facing a drought, you know, as a continent in many parts of Southern Africa. These are the effects of climate change. But there are quite a number.
Sibhekane nendlala elizweni kanye lamanye akusigaba sangezansi kwezwekazi le-Afrika okubangelwa ukuguquka komkhathi, i-climate change. Kuningi okungenziwa kuphela nxa uhulumende engazimisela ukulalela okuvelela kwenhlanganiso eziphatheke kumikhankaso yokulondoloza inyamazana zendle. Kumele siqhube imisebenzi eyenza imvelo iphathwe ngendlela engasoze iphazamise inyamazana lozulu ohlala kulezo ndawo azizwisise ukuqakatheka kwazo ngoba esazi ukuba ziyamsiza. Okudingakalayo ukuzitholisa ukudla lamanzi lezo nyamazana eziseWange National Park.
UChisaira uqhubekethi abemba amalahle labo sebengena phakathi eWange National Park bephazamisa indawo ezitholakala khona amanzi.
The major threats to wildlife nowadays is the expansion of the human habitat.
Osekuludobo edabeni lwenyamazana zendle ngabantu asebeqhuba imisebenzi etshiyeneyo efana leyokwemba engena lapha ezihlala khona. Ngoba nxa umuntu eqhuba imisebenzi yokwemba ushabalalisa indawo enkulu okuyikhona kuhlala inyamazana hatshi ezinkulu kuphela lezincinyane kusho ukuba kuyabe kulo kudonselana kulokhu okutholakala kiyo.
Lokhu kwenzakala ngemva kokuphuma kombiko othi kufe amachumi amahlanu lanhlanu endlovu 55 zibulawa liphango eWange National Park kusukana esanda kwedlula. Omunye wabasebenzisana labe Advocates for Earth koBulawayo, uNkosazana Cinderella Ndlovu, ulandisa ngase benqume ukukwenza ukusiza ekutholiseni inyamazana zendle amanzi eziseWange National Park.
Njengenhlanganiso ye-Advocates for Earth sinanzelela kakhulu uhlupho inyamazana zethu zeganga ezikhangelane nazo, ikakhulu ngesikhathi sendlala ziswela amanzi, ziswela ukudla. Njengeqembu, imizamo yethu esifisa ukuthi siyenze, sifisa ukuthi sibe lohambo oluzasuka eHarare luze lefika eWange oluzaba ngamakhilomitha angamakhulu ayisithupha. Kulolu hambo sabe sihamba sifundisa abantu njalo siqoqa izimali ezizakuya ekuncediseni ukondliwa kwalezi nyamazana eWange National Park.
Lezi ngcwethi zithi amalungiselelo ohambo lwamakhilomitha angamakhulu ayisithupha behamba ngenyawo besuka eHarare ukuya eWange National Park asekusibanga esiphezulu njalo sebengamachumi amabili lanhlanu asebeveze isifiso sokuphatheka. Asenelisanga ukuthola imbiko yabezimpacts ngalolu daba njengoba isikhulumeli salolu hlangothi uMnumzana Tinashe Farao besibikwa siphandle kwelizwe. Sehlulekile njalo ukuthola icele lomphathintambo wezokulondolozwa kwemvelo lokwethekelelwa kwelizwe obengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Yebo. Mthwakazo omuhle okhulumayo ngoMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngempilo yabatsha eZimbabwe ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Baphila njani abatsha elizweni okuhlupha ukuthola umsebenzi? Ofisa ungena kuhlelo, thumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma enkundleni yokukhulumisana yobulenjini AF Facebook ekhasini lethu LVOA Ndebele. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezakwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weLebanon umnumzana Saad al-Hariri wazise ukuba usetshiya umsebenzi ngemva kokubhekana lokutshengisela kwamaviki amabili abantu besithi bafuna inguquko kahulumende wakhe ogcwele inkohlakalo. U-al-Hariri uphume kumabonakude esethula lesi saziso esithi usethumele incwadi kumongameli Michael Aoun. Inhloko kahulumende yakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed ubike ukuba ulusizi ngokulahlekelwa kwelizwe ngemva kokubulawa kwabantu abangamachumi phose ayisikhombisa 67 lokubhidlizwa kwezakhiwo zokukhonzela ezimbalwa. Lokhu kwenzakale ekuqhamukeni kwedlakela edolobheni le-Adama esigabeni sabakhuluma ulimi lwe-Oromo olunakekelwa ukuba ngoloku chasana ngemihlobo langenkolo. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo izolo, osekuzabangela ukukhwela njalo kwentengo ezitolo, yena uZulu esevele esidla imbuya ngoluthi. Intengo yamafutha ezimota isingehlala ikhwelile maviki wonke, okutsho ukuthi intengo yempahla ezitolo layo iyakhuphuka maviki wonke. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ray Phiri uthi uZulu usephila nzima njalo ukudanisayo ikuthi akukhanyi isisombululo.
Lokhu baba Mr. Gandhi lokhu akusayethusi, lokhu sokuyinto engani siyinja yelo. Sesikwazi ukuthi thina after 2 days or so yonke into iyakhwela, and lokhu sokusenze saba iziyelele elizweni lethu lelizwe abathi khona linothile kodwa siqilwa ngabantu. Ngoba ukunje kathesi soku-affect izinto eziningi, umpupu wonke ukhwelile. Ngibona kathesi lapho emashopu lapho yenza 99 cents kuthe kwa-affecta izinto eziningi, lomthova la usukhwelile, into zimzima sibili. Angazi why elizwe linzanele ukuthi khona ama-prizes abe lokhu ikhwela daily and daily. Lokhu sekuthwele nzima amaZimbabweans, and I think sokuyisikhathi sokuthi sithi khona enough is enough. Into leyi ayisadinga ukuthi khona mina ngiqalise. Le into isizaba into ezaphonga u-trigger ini. Niyakwazi baba, indlala into ebuhlungu kakhulu, ngoba umuntu uthunywa indlala. Bathi ngesilungu an hungry man is an angry man. Angibalele sithina abesilungu lapha, ngoba yabe usuzondile, usulambile, ususilutshiya kuthini, usuyenza konke okungayizakalayo vele kungaphandle komthetho. Ngoba lapha sekuthi ngifithi khona abantu laba sebedelela bazenzela intando zabo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Andrew Banda uthi okunye okwenza abanye bengaboni udubo olukhona ikuthi abalezihlobo phandle kwelizwe bayathunyezelwa imali becine bengaboni udubo olubonwa ngabanye.
Into engizidolo lapha kunzima mntayo kababa, ngoba
This is cut is equivalent to the Pugan Suguzon, Kevinamka, and a ching who to so you cut 20 miles. So no little change into Zongo Sula and Wanga eat green up, just if we are such a change in the Chang of Uluchwan. In Ambona Mushupula Pekai and Gutu to Lavandava Gutaspora, if our response of Antunapa and to the Nuvushum, what a long element of Gutaspora, our Pilan Zimaraku, Gunjason Kuruma, if you had the Kupugilizo, Equalizo. So, which means into zonke seziyakhwela futhi.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera uthi imizamo kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eyokuhlenga ilizwe ikhanya isehlula.
Umphathi ntambo wasithembisa efika uthi ube lamaqhinga azawayenza ukuthi umnotho uphumelele, kodwa ngibona njengani wehlula ngoba sewulomnyaka owodwa asika ubona ukuthi uzamane kule transitional stabilization program kodwa ayika siniki esingakuthi abantu abasahlupheki abantu baqhubeka bayahlupheka.
UBanda uthi okunye okubangela ukuthi intengo ihlale ikhuphuka yilabo abathola imali yakwamanye amazwe ikakhulu idola leMelika bese beligcina.
Uhlupho lwama rate abantu bangathunyezela imali kumbe iRand kumbe iUS kumbe iPound. Wawo uyakelokela ibambile engafuna ukulitshintshe ngele yokuthi irethiwe ekhohlwe ukuthi loku irating awa bengamnika loku singamabhondi loku siku 200 loku sikubani but ibona amashopu iprize yabo babeloko bemultiply ngeliusayo yona leyana nxathi ukuthi ibiyi-1 US uyabeloko ethenga nge-1 US yena kapho bona bakunanzeleli khonoko yikho bona amaprize ikhuphuka nsuku zonke ngoba irating awa le prize yatshintsha kakhulu laba abangathinyezelwayo abahola khonapha ibhondi ngoba yazingatshintshi ipay yakho iloku ifanani njalo.
Ilitha elilodwa lamafutha epetulo selithengiswa ngamadola alichumi lasithupha i-$16.67 kuthi ilitha linye ledizili selithengiswa nge-$17.47.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhulumende useyabele kungelambadalo iziqindi eziyisikhombisa zesigaba zeMatabeleland North inhlanyelo yomumbu amabele lomvundiso. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wolunye uhlangothi kugatsha lwezokulima esigabeni seMatabeleland North umnumzana Dumisani Nyoni uthi iziqinti zonke eziphansi kwesigaba sakhe sezitholile inhlanyelo lomvundiso.
Uhulumende ule nhlanyelo yomumbu yamabele ayipha abalimi bengabhadalanga. Layona leyo chinda ababhadali lutho abalimi. Kuphindeke endaweni ezilochinda baphiwe le tractor ezabalimela i-1 hectare. Labo abazimisele ukulima uchinda. Kube sokusithi laba abazalima amabele umumbu bazanikwa inhlanyelo i-10 kg yamabele kumbe 10 kg yomumbu, isakeli lodwa lika compound, isakeli lodwa ele ammonium nitrate fertilizer ukuzalisa. Sikhuluma nje ama GMP depo onke eMatabeleland North aseqalisile ukwamukela inhlanyelo kumbe i-fertilizer.
Unyoni uqhubekele phambili ekhuthaza abalimi ukuba balime izilimo ezincane ezinjengamabele ngoba zivuthwa masinyane.
Besikhuthaza lokuthi ngomumo lo esiwukhangeleleyo abalimi kabandise indima yamabele lenyawoni sikuthi ngama-small grain, labondumba, ondlubu, amazambane okumelana lokoma.
Lo nyaka unyoni uthi izulu ingcwethi zomkhathi zithi liba lilutshwane ngakho ke abalimi kumele balime ngonanzelelo.
Ngehlanza lokuqala uNovember December libe selisiba lilutshwana ngoJanuwari February March kuvame ukuthi ke uzibandlela ukusiya kumbimbito. Nxa kuthiwa liyaba lilutshwana kwesinye isikhathi kithi ukutsho ukuthi izulu lingaphangisa ukuhamba kumbe phakathi kwenyanga kazibandlela kube khona ukuthi kube lokoma esikuthi ngama mid season dry spell lapho esiba mthawumbe la maviki amabili amathathu amane izulu lingani okuyakwenzeka ukuthi isilimo sethu sicine singasavuthwanga ngendlela.
Unkosikazi Modi Ncube ophuma endiweni village uchasisa kabanzi ngodubo lokusilela kwenhlanyelo lemvundiso ababhekane lalo.
Asazile inhlanyelo lonyaka kumbe singayithola njengoba last year kunyaka singazange silime. Asazi phela ukuthi inhlanyelo sizayithola lonyaka. Kuke lamofertilizer kunje lezulu sikhandele lezulu ukuthi kumbe lizana ngoba ifertilizer ma singayiphiwa. Ifuna kufunakala izulu kakhulu ukuthi sibe lezulu. Alathi singafisa ukuthi kumbe ngabantu uhulumende angenela isikole lamadona esinike inhlanyelo kumbe silungiselele kwezelezilimo igodi ukuze sithole amanzi ngoba impilo ngamanzi.
Isigaba lesi sitholiswe amathani enhlanyelo yomumbu phose inkulungwane 970, amabele amathani phose amakhulu amabili 180 tons, umvundiso wohlobo lwe-compound D amathani inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5500 lamathani afanayo njalo ohlobo lwe-ammonium nitrate. Abalimi abaningi bakhala ngokuthi babhekane lodubo olukhulu lokusilela kwenhlanyelo lomvundiso lonyaka kanye nentengo ephezulu efunwa ngabamavinkili abangayenelisiyo. Iningi labalimi lonyaka likhangelele ukutholiswa inhlanyelo lomvundiso nguhulumende njengokuthembisa kwamongameli Emmerson Tambo Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-Command Agriculture. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngifuna ukuhamba ngilamali gidigidi ngenyawo ezidabukileyo ngumfo kamajayivana esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lamo majayivana. Singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende ubekwa iza kwethula imali entsha isilinganiso sama $2, $5 leyamatshe eyama bond coins kumaviki amabili azayo.
amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela leZimbabwe aqhubeka ehlaselwe yisikhudumezi esithiwa yi-heat wave ngesilungu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.